mutauro unotyisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kamparami rekumisa basa munyori weguta vaChristopher Dube masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavadhuve vabude pachena vachishora vaKambarami vamwe vachiti sezvo vaKambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuru yeguta vachiti verudzi rwechindevele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuru iyi izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa nehori huri mukanzuru Meya weguta vaSolomon Mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavadhuve asi vakati nyaya iri kupomerwa vadhuve inofanirwa kuferefetwa nemazvo Mutungamiri wesangano reHabakkuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uye kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland
I feel kuti nyaya work to look at my historical imbalances as well kune nyaya yegukura hundi kune nyaya yemarginalization It's important kuti look at these issues deeper as well. If you fail to consider this some my issues are it would be very difficult for us seven way will allow it to move forward as a people. So in order to move forward you need to look at the history and my past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vaDonwell Dube vachitaura semuongorori akazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero
nyaya idzi dzinoda kunyatsogarirwa pasi dzonyatsoitwa inonzi conflict mapping Tonyaso mepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda. Inyaya here kuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti the identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo. Saka tokona kuona kuti inogona nge sign yekuti my deep seated issues asvika pa point yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera.
Munguva pfupi yapfuura boka remadzimai AMDC mudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri mukuru weaffirmative action group muulawayo vareginald shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika asi vashoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi
Corruption yabumburwa and is real. Tofanga kuona kuti tobatana sei tichiaddressa because ino affect Bulawayo said. Tofanga kuziva zvichokwadi kuti Bulawayo is a metropolitan province. You find everyone. Fan Kalanga, Venda, Shona, Tonga. Tovani kana Bulawayo. Saka kana tichigwisa corruption ngatisagwise corruption titakatarisa tova kuti nekupi. Because zvemarudzi hazvidikani munyika yakaita sedu. Tinokwanisa kudangisa moto wasingazokwanisi kupedza
mufundisi uye vari mukuru wechikwata chinonzi Save Bulawayo campaign icho chakaita musangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eBulawayo abviswe kugadzwe commission vaAngliston Swanda vanoti havakurudziri nyaya yerusarura rudzi
vanhu vane mafrustrations avo from the past panyadze kukura hundi and other issues zisina kugadziriswa saka ine maplatform akadai vanhu vanowanzoburisa zviri mukati mavo and it's normal but isusu nyaya yedu iyi hainei nezvemarudzi tiri kudhira nenyaya yecorruption outright corruption taimbeve namakaunsil ano huashona by origin vana alderman hlalo vana alderman makeupa Rampofu and others. Atina kumbofira taita dambudziko rakadai. Dambudziko iri rauya izvinezvi because of corruption.
Mukuru weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Swindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeBulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri vaSwindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vaive vanhu vanozikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara vaSwindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzuro avo kuitira kudzivirira huri kana kutadza kuita basa nemazvo
Before we blame councillors, my residents anota kuti azive kuti vatota city father vanota kusarudza munhu anokozero zvakanaka ane track record yakanaka. As we speak now, kune ma councillors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residence kana kuita chairman of Burial Society yaicho kana even kuita chairman wechikoro hazvisati zvaitika. But just from nowhere is a city father. That's why nema problems akaona musitori.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wane zuro vakaratidzwa kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kurikitwa mukanzuru iyi izvo vakati zviri kukonzerwa nehori. Mumwe mugari akangozvidoma nezari kuti amai moyo vakati vanoda kuti pave necommission vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehori. Vakambo vemutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa hori asi vakazochenurwa nedare High Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra valinganiso nyati vanoti nyaya yehuori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Instigator tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndechokuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkomo vakatidzidzisa kuti vana vangu, I'm not fighting the color of a person. Handisukurwisa tribe yemunhu, but ndikurwisa a system. Hazvikureva kuti kana munhu wechindevere akakanganisa then mandevere esezana like that. Tu hazvikureva kuti kana ari mushona akakanganisa akusukureva kuti mashona ese akadaro.
Vachinyora paTwitter, mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Ncube vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira commission yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Commission iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Nyanzvo munyaya dzematongerwo ematunhu dzinoti kuuyiswa kwekomisheni kuti ifambise mabasa eguta reBulawayo zvakafanana nekuisa kanzuro iyi mumaoko eZANU PF sezvakamboitika munguva yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakadoma makomisheni ekuti aite mabasa mumakanzuro aive pasi peMDC mushure mekunzi makanzuro aya apomerwa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.